inkomo yakushupika akomana enei takapedza mataundi osose bhedu takasvika shabhani pekwe afoti kutora neharare takasvika hedu kwose kwose nyenda yakushupika akomana ndinaro ingoma ndiri shabhani shabhani ndoshupika ndinoro ingoma ndiri vitori wona ndoshupika vasikana changu chandida mai naiye wona ndoshupika tula wezipununu mainendava yokushupika gitare rangu ndimapereke mai naiye wona ndoshupika wera kandipereko kure kure mainendava yokushupika ndinoro ingoma ndiri pagwelu wona ndoshupika ndinoro ingoma ndiri harare wona ndoshupika vakomana yakunotenga magitara bahwi ngokuti anoshupika maningi weterera kamufana kewaya mainaendava yokushupika akomana teerera unzwa kufana ndinoembaga waya nyaondakanyarara hangu nomozoti waari kureketa chindawo futi haikwakureti chingara chikaranga wona ndoshupika vakomana handicharukoni chokwadi aihe ndava yokushupika akomana woye changu chandida maina wona ndoshupika ndinoro ingoma ndiri vitori wona ndoshupika vakomana boera kuretu wona ndoshupika ndinozokusvika mvura yanaya maina iye ndava yokushupika oye oye mama wona ndoshupika tula wesipundunu maina ndava yokushupika